Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 21 kugumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nzvimbo yedhinde inorarama nemvura inowanikwa murwizi nyanchuwe. Ndomunonwa vanhu, ndomunonwa zvipfuyo. Saka vanhu vari kuti kana mukatanga kuchera coal kunonga, zvinoreva kuti rwizi rwedu rwasviba, mvura yacho hatichakwanisa kuinwa uye zvipfuyo zvedu zvinofa. Sezviri kuitika along Decker River iri kupolutwa neHwange Colliery Company.
Vagari vedhinde kuHwange vari kunetsana nekambani yekuChina inoti yakapiwa mvumo nehurumende yekutanga kuchera pedyo nemisha yavo.
All one should be above the law. And today's verdict sends that message. But it's not enough. We can't stop here. In order to deliver real change and reform, we can and we must do more to reduce the likelihood that tragedy like this will ever happen and occur again.
Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotambira kuwanikwa aine mhosva kwaDerek Chauvin mukuuraya George Floyd gore rapera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi mashanu nevana 1554, zvichitevera kufa kwemunhu mumwe chete nezuro, asi vanhu gumi nevatanhatu 16 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana maviri ane makumi masere nezvisere zvine mazana maviri ane makumi maviri nezvipfumbamwe 288,229. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvinomwe zvine mazana masere nemakumi manomwe nevashanu 37,875. Vapora munyika vachiitawo 35,058. Zvinhu zvichiri zvakaita manyama amire nerongo kudinde kuHwange pakati pevagari nekambani yekuChina yeBeifa iyo iri kuti yakapiwa mvumo nehurumende yekutanga kuchera pedyo nemisha yavo. Asi vagari vari kuramba vachitya kutamiswa kubva mumisha yavo, zviri kuitwa vamwe kunzvimbo dzakawanda kana pachida kucherwa zviwanikwa. Svondo rapera, vamiriri vekambani iyi vakauya nemapurisa vakatanga kuvaka musasa. Izvi zvakakonzera kunetsana kukuru nevagari zvikapa kuti mutevedzeri wasachigaro vesangano revagari reInde Residents Association vari zvemutevedzeri wasachigaro muZanu PF vaNeva Chuma vasungwe asi vakazobhadhariswa mari yechibatiso. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemigodhi vaWinston Chitando kana vari kunzi chipangamazano chekambani yeBeifa vaJoshua Munyumbwe kuti tinzwe divi ravo sezvo nhare mbozha dzavo dzange dzisiri kudayirwa. Gurukota redunhu reMatabeleland North vaRichard Moyo vanoti mugodhi uyu unobatsira vagari nekuvawanisa mabasa. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu.
Pane kambani inonzi Beifa Investments. Kambani yakarejistwa around 2019. ndokubva yapiwa special grant rinonzi rinofanira kuti ritenderwe nemutungamiri wenyika kuti vanochera coal kudinde kuhange. Saka community yekuhange kubva muna 2019 yanga ichiunganidzwa kuma meetings vachiramba project iyoyo nezvikonzero zvakawanda. Chimwe ndechekuti nzvimbo yedhinde inorarama nemvura inowanikwa murwizi nyantuwe. Ndomunonwa vanhu, ndomunonwa zvipfuyo. Saka vanhu vari kuti kana mukatanga kuchera coal kunoku, zvinoreva kuti rwizi rwedu rwasviba, mvura yacho hatichakwanisa kuinwa uye zvipfuyo zvedu zvinofa sezviri kuitika along Decca River iri kupolutwa nehwange Colliery Company. Chechipiri, vanhu vari kuti kana mukatanga kuchera panapa, zvinoreva kuti isu taakudzingwa sezvakaitwa nhuhwe kwamarangi. Tinenge taakunzi chibvai pano nekuti pane kambani.
Pane umbowo here wekuti vanhu varida kudzingwa?
Uridi tiri kuona presence yemapurisa, politicization yeproject yacho iri kuratidza kuti ndokwa zvakananga. Chechitatu, vanhu vari kutiwo kana isusu tadzingwa kunoku, ndo nzvimbo yatinoraramira, yatajaira, yatadzidza kuraramira mairi. Vanorarama kuburikidza nekupfuya mombe dzavanotengesa, vanorarama kuburikidza necraft yavanotengesa along the highway. Saka ndo chimwe chimwe dambudziko iroro. Rimwe dambudziko zvekare nderekuti pane yatingati cultural heritage site.
Munorevei mungatsanangura?
Inzvimbo yakaradzikwa vana chief nekatambe. Umambo hwanekatambe hunotanga kuma 1920s. Saka pane madzimambo akaradzikwa pedyo neparuda kucherwa nebifa. Uyewo zvekare vari pedyo necemetery yecommunity.
Izvi zvinorevei?
Zvinoreva kuti vanhu vanenge vaakubviswa nevashakabvu vanenge vaakubviswa pavakaradzikwa, hamene kuti vachiendeswa kupi. Saka vanhu vari kuramba. So hurumende yakachiuya nechisimba nebifa iyoyo ndokuvati chitanga ikudrila. Community yakaungana ichiramba kuti hatisi kuda ikuno. Ndopakazosungwa Never Chuma akanopedza mazuva anenge maviri ari mutorongo akazobuditswa on bail. Saka iko zvino zvitingati idraw draw 6 na 9, vanhu vari kuti hatisi kuda ikuno, machina vari kuti kuno hatisi kuzobva.
Asikava maguhu pasi rose pakawanikwa zviwanikwa kazhinji hurumende dzinopindira kuti pacherwe zviwanikwa zvacho zvinonzi zvinozobatsira kuunza budiriro munharaunda dzinenge dzine zviwanikwa izvi. Pane chakaipa here kuti vekuChina vauye kuzochera marasha?
Ndinoti hongu zviwanikwa zvenyika zvinofanira kuti zvishande kusimudzira upfumi hwenyika. Ndo zvinotarisirwa nevanhu. Asi kana muchitarisa zviri kuitika muZimbabwe, tichitarisa zvakaitika kwamarange, kwekuti hurumende payakaona kuti kune madiamonds yakatumira mauto nemapurisa nemaCIO vakaita zvavakaita, vanhu vakatorerwa misha yavo ikaputswa, vanhu vakadzingwa munzvimbo yemarange vakanogariswa kuAda Transau. Nanhasi uno vanhu ivavo vari kutambura zvisingaiti. Hakuna kana achavarangarira.
Mukuru wesangano rinorwira kodzero dzevanhu vanogara munharaunda dzine zviwanikwa reCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vange vari parunare kwaMutare naBlessing Zulu weStudio 7. Derek Chauvin Mizuro akawanikwa aine mhosva yekuuraya George Floyd gore rapera. Chauvin wechichena akange ari mupurisa akauraya George Floyd murume wechitema nekumutsimbirira pamutsipa wake kusvika afa, zvikakonzera mhirizhonga muAmerica nemune dzimwe nyika. Mizuro dare redzimhosva rakaona Chauvin aine mhosva nhatu dzekuuraya Floyd. Pakaziviswa kuti Chauvin akange awanikwa aine mhosva yekuuraya Floyd, mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakafonera mhuri yaGeorge Floyd vachiti vanotambira zvakabuda mudare redzimhosva nekuti zvinoratidza kuti mitemo yenyika inoshanda. VaBiden vakazoudza vatori venhau
kuti pane zvizhinji zvinofanira kuitwa mukupedza rusaro raganda muAmerica vachiti zvabuda mudare redzimhosva izvi hazvina kukwana naizvozvo nyika inofanirwa kuenderera mberi mukurwisana nezverusaro raganda.
No one should be above the law. And today's verdict sends that message. But it's not enough. We can't stop here. In order to deliver real change and reform, we can and we must do more to reduce the likelihood that tragedies like this will ever happen and occur again. To ensure the black and brown people, or anyone, so they don't fear the interactions with law enforcement, that they don't have to wake up knowing that they can lose their very life in the course of just living their life. They don't have to worry about whether their sons or daughters will come home after a grocery store run, or just walking down the street, or driving their car, or playing in the park, or just sleeping at home. And this takes acknowledging and confronting head-on systemic racism and the racial disparities that exist in policing and in our criminal justice system more broadly. It was a murder in full light of day, and it ripped the blinders off for the whole world to see the systemic racism the Vice President just referred to. The systemic racism is a stain on our nation's soul.
Avo vange vari mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachitaura nevatori venhau gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Massie vaudza Studio 7 kuti kufona kwaitwa navaBiden kumhuri yekwaFloyd chiratidzo chekuti mutungamiri wenyika anonzwisisa zvinorwadza vanhu. Tabata vaMassie kuti tinzwe maonero avo mukubatwa kwakaitwa nyaya iyi.
Pane mhosva yandoona senge chinhu chataichiexpectawo semagweta, because nyaya yacho yainge iri pachena zvayo kuti akauraya munhu in the public view, and maarguments aizvozvo mukoti anga achingoyo maarguments ekuda kubvesawo defense yake on technicality. Mutongo wacho maonero aita jury zvunhu zvandikati pamutemo zvunhu zvazviri expected. Munhu akaurawa haana kufa ega, saka ndingati pa judgment chaicha yaiswa pamutongo wacho handioni senge pane chinhu changa chichitoshamisira. Epa anga abatwa asina mhosva zvaitozoshamisa.
Sekuona kwenyu, munofunga kuti nyaya iyi yakabatwa zvakanaka here kubva pekutanga?
Handiona senge yakabatwa zvakanaka, and inotaridza kuti justice system yekumatare inoshanda kuno.
Kuwanikwa kwaShovin aine mhosva kuchachinja zvinhu nenzira ipi maererano nekuita basa kwemapurisa uye ukama hwemapurisa nevanhu?
Ndinoona kuti nyaya iyi inogona kuva ine kakuda kuchinja zvinhu muno muAmerica, but chandinoona ndechekuti nyaya yandikati relationship between mapurisa especially nevanhu vatema vanenge vachisuspekta kuti vakomita macrimes, chinhu chokuti chinoda kunyatsokugadziriswa chichienda deep into nyaya dzetraining yemapurisa. Unokwanisa kutongwawo uchienda kumajero uchinotongwawo.
Saka vaMassie, chii chatave kutarisira mukupetwa kwenyaya iyi apo Chauvin abatwa aine mhosva?
Iko zvino koti yacho iri kuda 8 weeks kuti ichipedzisa nyaya iyi. Saka chakuchitevera manje inyaya yekuchipwa yatingati sentencing, kuti koti yakuchigara pasi manje yochiita semaguidelines ayo nemaererano nemabatiro aitwa murume uyu inonzi mhosva. So koti since abatwa nenyaya 3 dzaabatwa nadzo, ane kwasa kupuwa mutongo uri up to I think padzese uringa kuti up to is it I'm not sure if I'm not mistaken 40 years ari mujere. But for each offense, saka apa nyaya iri kuitika ndeyekuti anzi zvichanzi kuda zvatikuexpecta ndezvekuti mutongo iwo unowanzi urane concurrently, saka zvesingarevi kuti achaseva 40 years for each crime, angu angonzi 40 kana 2020 obva angozoseva ese pamwe chete. Saka tichangoona kuti koti ichatara kudiki, but the next stage yanyaya ichi yekuti achipuwa mutongo wake kuti achagara mujere kwenguva yakareba sei.
Vama siye, pane chidzidzo chabuda munyaya iyere.
Ya, chupa ni chidzidzo chabuda munyaya inyaya kuti police brutality or death in custody. Ichunu chisinganguwa ni kui kunyika, you know, zimaze pasi pasi zowa ni kanangu even mu America muno. And police brutality yacho inigechida kukazeriswa. Ndo kutidzisa mapurisa atingati ma human rights. Nchidzidzo cha ichiripo ndicho kuti vanhu simba and ma human rights afa kukosheswa and mapurisa afa kudzidzisiwa nyaya idzidzi kuti zvinhu zvakadai zvisaitike kuti
mutungamiri weAmerica va Joe Biden vafonera mhuri ya George Floyd vakavaudza kuti vari kufara nezvabuda munyaya iyi. Zvaitwa na Biden izvi zvinorevei kumhuri yava Floyd?
Zvaitwa na Biden zvinhu zvinopa kuremekedzawo kumhuri yekwa Floyd kuti mukuru wenyika anga achiteedza nyaya iyi nekukosha kwayo. And zvinhu zvekuti even zvinosetawo futi example pasi rese kuti mukuru wenyika anenge ari so concerned about zviri kuitikawo mumatare edzimhosva. Ndingati nekukosha kwanga kwakaitawo nyaya iyi zvinhu zvanga zvichitarisirwawo kuti tanga tichanzwa something chakachibva kuna president, but takasva nyanyotarisira kuti vanga vachafonera mhuri yavo ufuti zvinhu zvatino zvinopa kuremekedzawo futi kuofisi yavo semutungamiri wenyika muamerica muno.
Zvinorevei kumatongerwo enyaya dzemumatare nekuti kashoma kuona vatungamiri venyika vachitaura pamusoro pezvaitika mumatare edzimhosva?
Yeah, inotoona sekuti zvinhu zvakakosha pakuti paitongwa nyaya iyi hatinambonzwa zvakanyanya nyanya zvaibva kuofisi yavo nekuda kwokuti matare edzimhosva anofanira kutongo nyaya asina kapuresha kanenge kachibvawo kunavo mumapato ehurumende. So kuzotaura nyaya iyi yazopera zvinhu zvinotaridza kuti mainstitutions emuno muamerica anofunctiona zvakanakisa achipanana mukana wokuongorora nyaya sezvainenge yakaita pasina kakumbunyikidza kana kakufosekedza kana kakupa pressure kune vatongi vanenge vachiona nyaya iyi. Saka zvaita nava Mr. Biden zvokumirira kuti nyaya ipere itongwe kuti vazopawo kana maonero avo kana vazotaura nemhuri yekwa George Floyd zvinhu zvinopa kakuremekedza mainstitutions emuno munyika.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKenneth Masie vari parunhare kuTexas neStudio 7. Masangano anorwira kodzero dzemadzimai anosvika gumi nemanomwe emunyika akabatana nechishanu chadarika akanyora tsamba kuhurumende achikurudzira kuti ibvumidze kuitwa kwesarudzo dzekutsvaka zvigaro zvisina vabiriri kana kuti by election. Hurumende yakamisa kuitwa kwesarudzo idzi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 munyika. Asi masangano aya ayo anosanganisira Women's Academy for Leadership and Political Excellence, Self-Help Development Foundation, Women's Institute for Leadership Development, ne Girls and Women Empowerment Network Trust, anoti zviri kuitwa nehurumende zviri kutyora kodzero dzevanhu dziri mubumbiro remutemo wenyika. Masangano aya anoti matunhu makumi maviri nematanhatu kana kuti 26 ari munyika haana umiriri muparamende pamwe nemawadhi angangosvika makumi masere haanawo vamiriri mumakanzuru zvichitevera kushaya kana kudzingwa kwevaiva nezvigaro izvi. Mukuru weWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Sitabile Dewa vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti vakasvitsa gwaro ravo kuparamende
kuZimbabwe Electoral Commission kuofisi ya gurukota rezo utano pamwe ne kuofisi ya mtungamiru enyika uye vando tarisira kuwana minduro chirunguwa sondorino.
Isusu se wawupi kubati mizira mimawe ma Women's Rights Organization anushanda pa kupromote nyeezi demokrasi ne kuparticipate kwe mazimai mnyeezi ma elections. Takabata na tika abuda ne statement ya taka release iyo ya tiru kukuruzira urumenze kunyanya Ministry of Youth kuti ibvumidze kuti mabai elections aitike muZimbabwe izvo zvinoenderana na constitution of Zimbabwe. Sezvo munoziva kuti kubvira last year pakatanga COVID-19 pakaiswa mutemo wokuti mabai elections efe ambo suspendwa. Saka pane ma MPs nema councillors vakadzingwa munozenyaidza ngachitsika ku MDC nevamwe vakashaya. Saka isusu tirikuona zviri zvinhu zvisina kunaka kuti mabai elections ango suspendwa zvisingazika nokuti achaita rini izvo zviri kutyora bumbiro remutemo iro rinotsidza kuti mabai elections anofanira kuitwa after 90 days mushure mekunge munhu ashaya kana aresaina kana adzingwa.
Gwaro, makatinyora rini uye makatorisvitsa here kune vamuri kutarisira kuti vange vainaro?
Chakarinyora izvezve rinakana mazuva tarinyora takarisubmitawo kuparliament, tikarisubmitawo kuZimbabwe Electoral Commission, tikarisubmitawo kuoffice ya minister wehealth, tikarisubmitawo kumutungamiriri wenyika. Saka takangomirira kunzwa kuti vanoti chii pamusoro pestatement yatakabudisa. Isusu takaona zviri zvino zvisingabudi zvakanaka kuti nzvimbo dzakawanda izvozvi tine more than 26 ma constituencies and more than 80 ma wards asina ma councillors nema MPs. Sezvamuri kuziva takatarisana nedenda recovid-19, saka anenge achimiririra nzvimbo idzodzo pakumake sure kuti vanhu vari protected kubva kudenda recovid-19 panenge pasina. And mukatarisa masangano akabatana aya ari 17, madzimai ari kushanda achifamba munzvimbo dzakasiyana siyana achikurudzira madzimai kuti atorewo maleadership positions. So tiri kuona kuti kuvharwa kwakaitwa maelections kuri kuvharirwa madzimai arida kukwikwidza. Tinoti maaspiring women leaders ada kukwidzawo kuita macouncillors nema MPs. Saka tiri kuti bhani rikasumudzwa zvichawanisawo madzimai aya mukana wakaenzana wokwanikawo vachikwikwidza mumatongerwo ezvenyika kuti tikazvigepura. Munongoziva kuti Zimbabwe ichiri kumashure panyaya yegender equality gap. Saka tiri kuona kuti mukana uyu unenge wakatinakirawo kuti madzimai akwanise kumirawo achikwikwidza murunyararo.
Avo vange vari mukuru wesangano remadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence Muzvare Stabile Dewa vari parunhare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga. Ngatiendei kuna Marvelous Muhlanganya huye tinze zvaainazvo pa Let's Talk. Ngatikurukurei.
Yave nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevatsigiri vechirongwa che Let's Talk. Ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nemusi wechishanu chichikokerwa neni Marvelous Muhlanganya huye.
Chichiti makasimba here kune vese? Ndinoinzwa Ingrid Muhambi, ndinoshandira muno muAmerica registeredness. Ndinoda kutsanangura kuti pandakarwara nayo COVID ndairwadziwa soro, chifuva, kurwadziwa muviri wese. Zvokuti ndakati ndikapona handisi kuda kupfa, ndakanzwa kurwara kudaiwo soft zvakare. Saka ndakaruza test ndanza kwanisa kuti kutya chikafu kutiisa kuti chikafu iri kuti kunyazotedza zvakadii. Ndasa kwanisa kufemeredza chikafu zvazvisi kunhuwirira sezvabanhuwirira zvofanira kuita. Nanhasi ndichiri kutambura nenyaya yekuti zvinhu hazvisinyatso kunhuwirira kana kunhuwa, hapana chandinonoita. Vaccine payakauya handina kururega kuenda, ndakaenda ndotozwa kurwadza kwacho chirwe cheCovid. Ndakaenda ndikanobaiwa jekiseni rekutanga ndakapuwa Pfizer vaccine ndinopuwa kaviri. Saka ndakaenda pekutanga the first day. Uku wangu ndiwega waimurwadza. Hapana chimwe chakambonyanya kunetsa sirika. Kechipiri kana rechitura na 2 weeks later ndakanotokana kupuwa vaccine rechitu. Ndakaita kungoita mashield mbiri. Kana ngotora paracetamol ndikanorarama the next day. Hapana zvakanga zvatopera izvozvo. Nanhasi ndikuzwa musha hapana chimwe chiri kumbondinetsa chandika chakabva kune COVID. Ndakatorai mavaccine kana manzi auya.
Akadini makadini muri ya Zimbabwe returned net kwa bleti zindi kumushandi nubwa kushamba kwa bushu asindi kuno tigarangu mno mbochana tira mnjumbo yeye matravili ina angu njinechichemu kuwa raizi kumatisha edu iko zinezi matisha alu akasainda kuno zizisa vana ya wanamu yedu kuchisua bereki chiri kujisa maskofis asinga naru kunzarwe na uchukuru asakushika kuchukuru hakuna ticha utaikumbira uhuru mende pabuda ya kipindi ila ya gazirisa tunozi watu upini waka umamu nikaidi ya Zimbabwe asinga wa gazirisa paka tupe maticha nilana dambu zikuru kipwa nizune maticha rekuti mari iwe ziru ndilo dambu zikura chana rojesu wa bereki rekuti ndichacha gamariye kufizi ya kawezi ndono batari la mwana asingana asu kwasa kuno wana zidizo zake zakakwana nuklas asu kuno shika nuklas ni inachicha asu kuchikura ano nengawi yaka bata mari yaki yaka di yaka kwa sakata haku chema uwepapo tayo mendi ya pindira otakuna kubatiwa pawa katipewa anani machicha mara irizine wa bereki zato bata wana ni kutu wana wachisina zizi yaka kwa
Magazine Mapo, Motorona Jennifer, Tricono, South Africa, Eastern Cape. Means no watch a more good day than only the Latin Kavango Tisnogo Rome and Kadia Zimbabwe. Because in Shagoma, we do a Magatasai's nation. Even my salary is a good few of Anwas, Tombo Fadzakan, Kanavan or Barbu Jenny, because Shagoma, even my police are actual Arkushanda, but as Tombo, the Basaratu as many turning was to Kokufa. Kusaka wachisingiri. Chakutidai pangu wanikuwa wano batira. Sema batira avaka nguwa ita uza kaitwa kumozambiki. Seiji yishishu kumozambiki wakaita uondo Zimbabwe ikano kundira ikoko. Tanzwa ni uranda. Murukuru wadza msimbabwe wa msikito mbona kitu. Zachose. Ije zishi rukatumira mwana mari. Haachato mbozi watani iti inayo wana wakungu ita usina maturo ni mari zati. Ninye kutuwa kuto firingizi kani unu urimunye kamedu. Saka mtutungo chema uko tudai zashi zira zimini kazangu. Kufungira o sabati wa webwe nukuti Zimbabwe ya chua ishambona kiza kana kutoturi mwana we Zimbabwe mwono mwusha kutoni ya ziza kana kuse kiza cheshe ya kuita ungini kisina kana basi kana chukoro chataka kiza cheshe cha kutusha ya basi kana mtungo chemo kutidaiza batiri kana wa mwono watundira
ini ndini Marvelous Mklanganya huye ndini mo Washington
Chenda Marvelous izo dzange dziri kufungwa dzevamwe vatereri dzisine ine Studio 7 isu atina kwatakarerekera vatereri mazuva ano namba dzekuti mutumire mameseji enyu hadzisi kushanda zvakanaka tichakuzivisai kana zvese zvagadziriswa zvekare sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi Vagari vekudinde kuwange vari kunetsana nekambani yekuchina inoti yakapiwa mvumo nehurumende yekutanga kuchera pedyo nemisha yavo
mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanotambira kuwanikwa aine mhosva kwaDerek Chauvin, murufu rwaGeorge Floyd. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tivai nezvinhu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosfera zvakanaka.